kana vanhu vasingava nemvura muzimbabwe dambudziko rekore rinonetsa kupedza kana marara asingatsvakurwe mumadhorobha akasiyana siyana nenguva dambudziko rekore rinonetsa kuripedza kana masuwiji achitika akaputika pachitora nguva yakareba asina kugadziriswa zvinonetsa zvekare kuti tipedze dambudziko rekorera. Tiri kuziva kuti pari zvimwe vanhu vazhinji vari kupona nekuchera mvura mumatsime asina kuchengetedzwa nekuda kwekuti vanoti vakavhura pombi dzemudzimba dzavo mvura haibude. Toonawo kuti zvekare nekuda kwekushaikwa kwemvura iyoyo tiri kuona kuti vanhu vari kuda kupona zvekare nemabhorani zvakacherwa mumadhorobha. Zvibhorani zvacho izvozvo ndozvimwe zviri kuonekwa kuti zvakasvibiswa nemvura yemasuweji iyo inoyerera mumarokesheni akasiyana siyana.
Tiri kunzwa uyu hurumende iri kuti yaisa mari inokwana kuita $24 million parutivi yakanangana nekurwisa dambudziko irori rekorera. Imari yamungati here ingakwana tichitarisa udzamu hwedambudziko irori munyika?
Mari ye24 million handioni ichikwanisa kupedza dambudziko nekuda kwekuti takaregerera korera ichipinda munyika yatekeshera yava muno muzimbabwe chete mudhorobha rimwe chete asi munzvimbo dzakasiyana siyana nyika yose. Haisisiri kumabhodha chete, tiri kuona kuti pari zvimwe zvikorera yacho yakutotekeshera nyika yose. Tikatarisa mari iri kutaurwa iyoyo ye24 million inozogona here kukwana kuti vanhu vazhinji vasina mvura mumadhorobha akasiyana siyana vange vachizowaniswa mvura iyo inova yakakosha sezvo tichiziva kuti korera chirwere chetsvina.
Kazhinji vanhu vanombonyunyuta kuti hurumende inenge ichiwanikwa nemadambudziko yakaita saiyoyo zvirwere isina kugadzirira. Rwendo runo iri kuti yakagadzirira, pangatarisirwa musiyano here apa Varusiki?
Korera chirwere chechinyakare, chirwere chakare kare chaiwanika nyika dzisati dzaane maflashing toilets, nyika dzisati dzaane pombi, mvura yakachengetedzwa yepombi yainoiswa mushonga. Ndo zvirwere zvaka zviriko, zvirwere zvakare kare inonzi medieval disease kana kuti primitive disease. Saka kana tichizvirova matundundu tichiti tagadzirira iyo korera yacho yatekeshera muno, handione zviri zvinhu zvatinge tichitarisira. Hatitombofanirwa kunge tichiona korera munyika yakaita seZimbabwe nekuda kwekuti chirwere chakare, chirwere chechinyakare, chirwere chetsvina chinokonzereswa netsvina. Asi tsvina iri kukonzereswa nekuda kwekuti vanhu havana mvura. Tikatarisa madhorobha mazhinji ana Harare, ana Bhuruwayo, dzimwe nguva vanhu vari kupedza svodo rese vasina mvura kamwe mwedzi kamwe makore chaiwo. Ndiona muno madhorobha akaita seHarare kune dori nomwe mwana akati atombogeza neshawa nekuda kwekuti vanhu havana mvura mudzimba umu. Saka izvinomwezi vanhu vasina mvura kwenguva ndefu dambudziko rekorera haripere. Hongu tida kutenda kuti hurumende yaresponda nekuisa mari asi inonzi fire fighting yatiri kuita nekuda kwekuti tinge tisingatombotarisira senyika kuti tinge tichirwisana nezvirwere zvakaita sana korera munguva yatiri kurarama yanhasi.